Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 6 2020. Makateerera ku Studio 7 ndepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hei nemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwokwira mushure mekunge mumwe munhu mumwe chete afa kuBulawayo neZuro. Varume vaviri vanga vachipomerwa mhosva yekuuraya musoja kuChivhu vanourayiwa kuBuhera. Nhasi kwapera gore vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya kuSingapore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika wasvika pamazana maviri nevanomwe kana kuti 207 zvichitevera kufa kwemumwe munhu kuBulawayo neZuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika zviuru zvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemagumi manomwe nevanomwe kana kuti 6977. NeZuro vanhu zana nemakumi mana kana kuti 140 vakanzi vabatwa nechirwere ichi, zana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 135 vari vemuHarare. Asi bazi rezveutano rinoti vamwe vanhu ava vainge vavhenekwa kare asi vasati vaziviswa zvainge zvabuda kwemazuva akati wandei. Vanhu vapora zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 5360. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere cheCOVID-19 iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Central Hospital Dr. Enoch Maida.
Zvagara hazvo muchaona kuti chirwere ichi kana kuti utachiona hweCOVID hunyango huchibata vanhu. Vanhu vanoziva mukuongorora kwavanoita kunyika dzakasiyana-siyana nyangwe nemuno medu kuti at least 80% vevanhu vanobatwa neutachiona ihohu vanhu vanonge vasinganyanyi kurwara nacho.
Munorevei apa Dr. Maida?
Vanenge vaine hatingati masymptoms aya kana kutaridzika seflu, asi vazhinji vanotopora dzimwe nhambo vasina kutoitwa matests acho. Asi muchaona kuti nyangwe nevaya vanoitwa matests nyangwe vabatwa neutachiona ihohu, vazhinji vavo havanyanyi kuzova nokurwara kwakadzama kunotozoita kuti vade kuadmitwa muhospitari kana kuzosvika pakuda kuti vaiswe paoxygen. Vashoma vangasvika pakuita izvozvo, asi tinototenda nezviripo kuti zvinobatsirawo. Muchaona kuti kana tichitaura kuti marecovery ari kutarisirwa, ari kutaurwa anenge achinzi at least 78%, zvotoreva kuti kune vabatwa nacho vanozowanikwa vachinzi vapora pamatests angazotevera kana kuti pane zvinotarisirwa vanenge vakati wandei, uye kuti vanenge vari pa level iya inotarisirwa. Tichiti at least 80% kuti vagara vanobatwa nacho neutachiona ihohu vanhu vanozopedzisira vakwanisa kunge vachipora, uye kuti vapanotestiwa vanowanikwa vasina utachiona ihohu.
Asi muri kukurudzirawo vanhu kuti vaite sei munyika kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya?
Vanhu ngavasatarisa kuti nhasi kwabatwa vanhu vakaita sevashoma pautachiona ihohu paitwa maPCR test kana kuti vanhu vataurwa kunzi vafa nechirwere ichi vakaita vashoma, nokuda kwokuti muchaona kuti mukatarira nyangwe pamastatistical graph anenge achiitwa aya zvinoti zvikakwira zvikadzika zvikakwira zvikadzika. Saka hazvisi zvokuti nhasi kana paita vashoma kuti hanyangwe namangwana kunenge vangova vashoma zvakare. Zvikuru kana takuona kuti utachiona uhu hwava kufamba navanhu, kwete vaya vari mukwarandaini kana maisolation chete, asi kuti nyangwe nevanongofamba mucommunity vagere mudzimba umu, vanenge vachifamba vari mumapublic transport kana vanenge vari kumashops kwakasiyana siyana pamisika kwese kwese yatoti community spread ya.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Central Hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nechimwe zvine makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 31,056. Vapora vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 26.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana zvine mazana masere nemasere kana kuti 188,000. Vanhu vafa pasi rose vasvika zviuru mazana masere ane makumi masere kana kuti 880,000. Vapora vadarika mamiriyoni gumi nemanomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 17.9 million. Varume vaviri vanga vachipomerwa mhosva yekupfuura masoja maviri, mumwe wacho akafa kuchivhu nezuro, vapfurwa vakafa nhasi kunyanyadzi pedyo nebuhera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vasati vave kuzivikanwa mazita avo vapfurwa nemasoja achibatsirana nemapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vabvuma kuti vaviri ava vapfurwa vose vakafa uye pfuti dzavakatora dzawanikwa vachinadzo.
Icho kwadi vaviri ava vawanika, mapurisa akwanisa kuwana pfuti dzavange vaba.
Masoja maviri aya akapfurwa pane imwe kamba yemapurisa diki pedyo nechicken inn kuchivhu. Kamba yemapurisa iyi ine mauto nemapurisa ari kubatsirana kuona kuti vanhu vatevedzera here kuridziro yekuti vagare mudzimba senzira yekutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vanyati vanoti munhu akapfura mauto aya akapinda pakamba apa ndokukumbira mumwe muto kuti vataure panze ndokuzodzoka mukamba vose achibva apfura nekuraya mumwe muto mumwe akakuvara zvakaipisisa asati atiza nemumwe wake. Kupfurwa kwemasoja uku kuri kuuya apo ukama hwevanhu nemasoja usina kumira zvakanaka nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kupomerwa mamwe masoja munyika. Makore maviri apera mugore ra2018 muna Nyamavhuvhu vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevanofungidzirwa kuti masoja vachiratidzira, asi hapana musoja akasungwa kunyange pakaitwa ongororo yaitungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasalema Muslande. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vataura neStudio 7 vati kunyange vanhu vakanetsana hapafanirwe kudeurwa ropa sezvo paine matare anofanirwa kutonga nyaya dzose. Gweta uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vadzika maibere vanoti ukama hwevanhu nemasoja hauna kunaka zvachose, vachiti ukama uhu hunofanirwa kugadziriswa kuti vanhu vakwanise kuyamura mapurisa nemasoja mubasa ravo.
Nyaya dzeukama pakati pevanhuwo zvavo neavo vanofanirwa kunge vachidzivirira nyika. Ukama hwakaremerwa panguva ino nekuda kwenyaya yekuti mapurisa nemauto vari implicated munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kudzokera kumashure kubva munguva dzana gukura hundi. Zvinokonzera kuti ukama hunge hwakazara nekutya neruvengo.
Mamwe magweta taura neStudio 7 atikufa kwevanhu vakauraya mauto uku kuchapa kuti nyika isazive kuti chii chaizvo chakapa kuti padeuke ropa, asi vachiti zvinonetsa kubata vanhu vanenge vachipomerwa mhosva yekuuraya uye vaine pfuti. Vanhu nemasoja vakamboita ukama hwakasimba apo masoja akabatsira kupidigura vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Asi vanhu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vana kuti masoja afanirwe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvinokurudzirwa nebumbiro remutemo. Nezuro wakare vamwe vanhu vakaonekwa vakatakura nekumhanyisa muto ainge akuvara kuchipatara. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Nasi kwapera gore vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya kuSingapore uko vairapwa chirwere chegomarara. Asi mukurarama nemurufu vaMugabe vanounza kupokana pamaonero neutongi hwavo. Mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vanoti vaMugabe raive gamba uye zvavakarwira zvave kudzoserwa kumashure nevakavabvisa pachigaro nechisimba.
Ndingati hapana nguva yakanyanyoti koshera kucherechedza upenyu hwavaMugabe kupfurikidza nguva ino yatiri kuona vavakasiya, vavakashanda navo. Vamwe vacho vanoti takashanda navaMugabe kwemakore anodarika 50, vachiwanikwa vachishanda vachida kudzorera minda inova ndiyo minda yakaita kuti vaMugabe nevamwe venguva yavo vaende kuhondo, vadzoka kuhondo, vakauya vakagara kwenguva yakati kuti vakazoirezvi. Zvinhu zvinoita kuti pazuva ranhasi tizvibvunze mubvunzo, tichibvunza kuburikidza nezvatiri kuona izvi.
Asika hurumende iri kuti iri kungoteera zviri mubumbiro remutemo rakanyorwa panguva iyo vaMugabe varivo vaitungamira nyika.
Tinoziva kuti vamunangagwa vari kuti zviri mubumbiro remutemo, asi kune zvakawanda zviri mubumbiro remutemo wedu, section 67 yemutemo wedu, zvinosanganisira kodzero dzekuti munhu ane kodzero yekuita demonstrate. But zvinhu zvose izvozvi zvimwe zviri pabumbiro remutemo asi zvatiri kuramidzwa navamunangagwa. Tobvunza kuti koicho chanyanyo ukosha pane iyo provision yemuconstitution iyi yokubhadhagwa kwavarungu chii?
Asika vaMawarire vamwe vanoti vaMugabe vainge vaine zvakawandawo zvavakakanganisa zvinofanira kuti zvinge zvichitariswawo muzuva ranhasi.
VaMugabe munhu vane pavaipotsa, vane pavaigona. Kana taona isusu kuti vaMugabe vakashanda nenhubu idzi, vakatisiyira nhubu idzi, togadzirisaka.
Mutauriri weNPF vaJelas Mawarire vari parunare muHarare. Asi nengo yebato reZANU-PF vachimirira Makonde vaKindness Paradza varamba kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kudzosera kumashure urongwa hwekupa vatema minda.
Chekutanga, vaMnangagwa havakwanise kudzorera minda kuvarungu nokuti bumbiro romutemo reconstitution yedu harivabvumire kuti vadaro. Kechipiri, vaMnangagwa hazvikwanisike zvachose, hazvina kumbopinda mupfungwa dzavo enda havatomborota vachidzorera minda kuvarungu.
Ko zvatiri kunzwa izvika kuti ndo zvoda kuitwa nehurumende.
Nyaya iripo ndeyekuti pane vanhu vari kuda kuvhiringa chirongwa chegovernment chiripo chekutedzera mutemo uripo. Mutemo uripo rumbumbiro remutemo reconstitution unoti hurumende inofana kuita compensate varungu avo vakanga vane mapurazi akanga ari under BIPA. MuBIPA inoreva kuti BIPA yekuti government to government. Saka ndo vanodzorerwa ende mapurazi acho hana kuwanda.
Manga ane mapurazi acho
27. Kozoita avo vanhu vatema vakatorerwa minda yavo munguva yataita zvekutora minda. Vakanga vakatenga mapurazi avo. Avo vanhu vatema tinovadzorera ndovanonzi indigenous ivavo.
Nengo yebato rezanupf vachimirira Makonde mudare reparamende vakaindinesiparadza vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg.
VaMugabe vanorangarirwa nezvinhu zvakati wandei. Chikuru chavanorangarirwa nacho ndechekuti vakaindisa nyika mumandondondo. Nenyaya yeutongi hwavo hwehumbimindoga, nenyaya yekudonhedza ikonomi yenyika, nenyaya yekumbunyikidza vanhu, nenyaya yegukura hungi yavakaita kuma1980 against vanhu kumateveriland nokumidlands province. Asi kune vamwe vanovada vanovati vaMugabe anga iri liberator vakarwa vakatungamira Chimurenga nana vangomo nana vatongogara nevamwe kusvika pane independence 1980. Asi vachipinda muna1980 chinhu chikuru chavakakonewa igukura hundi. Ende vatanga gukura hundi yavo izvezvi zvavamugaba vasiku vatisiya. Asi maitiro ezanu emusindo okuabducta vanhu okumbinyikidza vanhu nanhasi vamugabe havapo. Asi zvinhu izvizvi zvakuna vamunangagwa.
Ko vamwe vanoti zvinhu zvatonyanya kuipa kubva vamugabe zvavasiya chigaro.
Zvinhu zvatonyanya kutoipa kubva pasiya vamugabe chigaro. Ivo vamugabe pachavo mbune vasati vatisiya vakataura kuti aiwa uyu mutungamiri anonzi vamunangagwa anokwanisa kungoshanda kana achitungamirwa nevamwe noti iye achitungamira ende hakusi kunyepa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari parunare muHarare. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mapfumbamwe vasungwa kuHong Kong vachiratidzira kusafara kwavo nekumbomiswa kwesarudzo dzematunhu munyika iyi nemutungamiri wenyika iyi akadomwa neChina amai Carrie Lam vachiti zvirukonzerwa nekuda kurwisa chirwere checoronavirus. Asi vanoti vanoda rusununguko kubva kuChina avo vanga vachitarisirwa kukunda musarudzo idzi vari kuratidzira kusafara kwavo nedano rekumisa sarudzo iri. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mure Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurira isvo ndorega rega ine ndidi Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Robson Chere avo vanove vari murayiridzi uyezve munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ. Tiri kurukura nezvekuvhurwa kwezvikoro kuchange kuchiitika vhiki riri kuuya iri musi wa14 Gunyana. Zvose izvi zviri kuitika panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checovid-19 uyezve nhamba yeva vanhu vari kubata chirwere ichi iri kuendera mberi ichikwira. Asi pane vazhinji vari kupora. Ngatinzwei maondoro ava Robson Chere pamusoro pezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa. Mm-hmm. vachere ndino mukamuchira mutrongwa tiudzeiwo maondo renyu pamusoro pezvedanho riri kutorwa nehurumende rekuvhura zvikoro vhiki riri kuuya
danho riri kutorwa nehurumende kuti inge ichivhura zvikoro vasati pataura navo kuonesana kuti zvikwanisiro zvaida kunge zviripo zvava panzvimbo here tinoti aiwa vari kuchimbidza zvikuru uye havaifanira kunge vachiita izvozvo vasati vatisati tataura pamwe chete semasangano anomirira varayiridzi nemamwe mapoka nevabereki kuti zvinhu zvasa zvavapo here zvaifanira kunge zviri panzvimbo kunge zvikoro zvinge zvichivhurwa
hurumende iri kuti ichange ichitora matanho ose mukutsivirira varayiridzi nevadzidzi pachange pachivhurwa zvikoro anosanganisira kupfeka mamaska achange aripo iyo yatinoti PPE sanitizer zvose zvichange zvichipo uyezve mutemo wesocial distancing uchange uchiongororwa takanzwa vachiti muclass muchange musina vadzidzi vakawanda panguva imwe chete sevarayiridzi muri kuzvitambira sei izvi
hurumende inogona kutaura kuti ichatora matanho ese anenge achitamukudzivirira varayiridzi nevadzidzi panovhurwa zvikoro asi izvi hatingangoti zvinge zvitaurwa nemuromo chaivapo chekuti changa chakamisa zvikoro zvedu kuti zvivhurwe inyaya yekuti zvikwanisiro zvanga zvisimo zvino panguva yese yekuti zvikoro zvinge zvakavharwa ndo paifanira kunge zvikwanisiro zvese zvigadziswa zvichiisa zvikoro zvisati zvavhurwa tose topinda muzvikoro toona kuti zvinhu zvese zvavapo here nekuti tichati zvikwanisiro zvichange zviripo izvo zvisipo sekutoziva kwatinoita kuti kumaruwa hakuna zvakaitwa kuzvikoro zvekumaruwa kuziva kwezvikoro zvemaprivate college vane mari dzavo nezvikoro zvinoenda vakuru vehurumende zvine mari dzakawanda ndo zvinenge zvaane zvidziviriro dzakakwana asi isu zvikoro zvinoenda varombo zvinoenda vana vedu vemumaruwa izvozvo hamuna zvati zvavamo saka kuvhura zvikoro zvikoro zvese zvisati zvasvika pasame level yekunge paine masafety measures ari in place tinoona kuti tinenge tichireverana nhema idzodzo inhema nekuti dai dzisiri nhema taifanira kunge takatenderera muzvikoro tichiona kuti zvinhu zvese izvo zvavapo here towirirana kuti zvikoro zvedu ngazvivhurwe zvinhu zvavapo asi izvozvo hazvina kunge zvichiitika
aiwa nguva ndiyo yadyanana vachere tichipeta hedu hurukuro hwedu ngatimbotarisai vadzidzi nemaonero enyu vadzidzi vachange vakagadzirira bvunzo idzi zvakanaka here
vadzidzi kuti tivhure sekutaurwa kwazvakaita vachibva vapinda mukunonyora mazamanishoni vadzidzi vanenge vasina kugadzirira uye vadzidzi vanotodawo nguva yekupedzisa zvidzidzo zvavaifanira kunge vakadzidza panguva yese vasati vasvika pamazamanishoni sezvo vanga vakagara kudzimba nguva zhinji saka tiri kuti vadzidzi vanoda nguva yekunge vachimbodzidza kupedzisa pavakasiyira uyezve nenguva yekurevhaiza kutiti mudzidzi apinda muzama mudzidzi ari kunge achiexamainwa achanyora dzama yezvaakadzidza tozoona kuti mudzidzi abuda nemapasiredzi anoenderana nekuti mwana uyu akadzidza zvokwadi kwete kuti tinongomuti mwana anga anonyora zama iye asina kunge awana mukana wekudzidza asina kuwana nguva kunge achirevhaisa saka panguva ino wadzidzi wedu havasi prepared zvekare
aiwa tinotenda varobson chere nekupinda muchirongwa murezimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumakumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa the connection muineni mike hove 8-9 PM murezimbabwe pano panepfenyuro yestudio 7 anokonekai nemufaro ndine wenyu mike hove murezimbabwe tosangana nemusi wechipiri babai
tinotenda zvikuru mike iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
jesu simba rangu
makadini vatereri nditanonoka wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero nhasi ndina mufundisi Forbes Matonga kuti vatiudze kuti nekunamata kuna mwari wavo kunoita vanhu vezimbabwe sei matambudziko avo achiita sekuramba achiwanda
ndoda kukutendai mhandibvunza mubvunzo inogozha munguva yekuremerwa kwenyika yedu yezimbabwe ndaingada kuti vateereri vanzwe kutaura kwa muprofita Jeremiah akambosanganawo nenguva inogozha kana kuti inorema senguva yatiinayo kunyanya mubhuku rake rinonzi Shungu zvaJeremiah. Imomo ndimo maanopindura mibvunzo yekuti sei zvichiita sekunge Mwari vasingapindure minamato panguva yekuremerwa nekurwadziwa. Ndiri kuda kuti kuvateereri vagozoverenga bhuku raLamentations kana kuti Shungu zvaJeremiah rose zvaro rinova rinotibatsira mukupindura mibvunzo yekuti sei zvichiita sekunge hapana donhodzo iyo Zimbabwe iri nyika yevanhu vari vatendi. Vadikani, ndo zvinoita Mwari. Dai kuri kunzi takafamba nevana veIjipita makore makumi mana vakanga vari murenje, munoona kuti ndiyo mibvunzo yavakanga vainayo zvichiita sekunge kutodzokera kuIjipita kwava nani pane kuenda kunyika yechipikirwa, nyika yeKenani.
Saka minduro yenyu ndeyekuti?
Minduro yangu ndeyekuti tisanete, Mwari havana kutikanganwa. Kana dai zvinhu zvikarema, Mwari havakanganwi vanhu vanovimba nezita ravo.
Mwari anoteerera minamato yevanhu vake here?
Mwari vanoteerera minamato, asi minduro yaMwari haienderaniba nekufunga kwedu. Pamwe kunyarara kwaMwari imhinduro, pamwe kurwadziwa kwedu imhinduro yaMwari. Saka chinenge chichiitika ndechekuti isu ndisu tinenge tisiri kuona kupindura kwake, asi iye Mwari vanenge vachipindura.
Tingabvuma sei kuti minamato yedu iri kusvika uye iri kupindurwa?
Chinoratidza kuti minamato inokosha ndichocho chekuti dai maitarisa izvozvi muchiona kuita murakatira kuri kuita vanhu neCOVID-19, muchitarisa imi maconditions ane zvipatara zvedu zvemuZimbabwe, muchitarisa imi kuramwa mabasa kwaita vana chiremba, vana mukoti naavo vose vari kuseenza muzvipatara, asi moona kuti zvakadaro recovery rate yemaZimbabweans muchienzanisa nana South Africa vane zvese, hakuna chinga explain why zvinhu zviri kudaro muZimbabwe kunze kwekuti ndiMwari vari kupindura. Iwayo masigns yekuti vanhu verudairo vanofanira kutenda kuti Mwari vari kumira nesu senyika.
Mufundisi Matonga, munoti kune avo vedu vanoti minduro yaMwari inononoka?
Minduro yaMwari hainonoke, asi zvatinoda isu pamwe ndozvinoita sezvinononoka kuzanziswa naMwari. But Mwari wakateerera nguva dzese. Kunyarara kwaMwari imhinduro, kuramba tiri mumatambudziko imhinduro, asi isu ndisu tisingaone semhinduro nekuti tagara tiine zvatiri kuda mumusoro medu. So Mwari wari kutipindura. Saka evidence yekuti Mwari wari kutipindura panguva yatiri kurarama is the amazing story yekuti we are much better in terms of my death toll ne recovery process yedu mudenda iri. Isu tisina chikafu, isu tisina vana chiremba.
Munoti kuvanhu vari kutambudzika vave kuora moyo?
Zvatoda kuti titaure kuvanhu vari kutambudzika, pane rutivi runoitwa nevanhu, pane rutivi runoitwa naMwari. Mwari havaitire vanhu zvatinofanira kuita pachedu. Saka tikaramba totarisira kuna Mwari kuti Mwari ngaaite rutivi rwake, isu tisiri kuita rutivi rwedu rwatinofanira kuita, hakuna kwatinoenda.
Mashoko makuru ekurudziro kuvanhu veZimbabwe anobva kuna mufundisi Forbes Matonga. Ndinoda kukutendai chaizvo nemashoko enyu.
Mazvita wawande.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvekare svondo rinouya.
Tenda Tanonoka Wande, uye tunodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwokwira mushure mekunge mumwe munhu afa kuBulawayo nezuro. Varume vaviri vanga vachipomerwa mhosva yekuuraya musoja kuChivhu vourayiwa kuBuyera nechikwata chemauto nemapurisa. Nhasi kwapera gore vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashaya kuSingapore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya imina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpandula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje lyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Kwakathesi abantu babona ingani ithule kodwa hayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Amasotsha abulala abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa eTivu izolo.
Amapolisa kathesi asetela abantu laba ama-suspects.
Izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelwe ukufika eZimbabwe kusukwana ezilandelayo.
Labo ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe.
Sokulo mnyaka wabhubha owayengumongameli uRobert Mugabe.
Umgabe thina kasiyela ngalokhu usiyela uhlupho bayo lokhu likhontinua siya phambili.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ezibhedlela bengezwa imizimba yabo ibuhlungu. Ngesikhathi ilizwe leZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa 6837 abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kunani leli kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5345 asebaphepha kumkhuhlane lo. Abedlula amakhulu amabili 206 babhubha. Odokotela bathi kukhanya kulabantu abaningi kulezi nsuku abakhwehlelayo ngenxa yamakhaza, ngakho ke kumele badinge uncedo ezibhedlela. USikhwisa Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo empilo hospital, uthi kuqakathekile ukuthi abantu badinge uncedo ezibhedlela nxa begula.
Insuku mahlabezulu kukhanya kuyaqanda. Eyikho ke umkhuhlane lo we-coronavirus njengoba uyi-flu uyamemetheka kakhulu ebantwini. Siyaxwayisa ukuthi laba abantu abangani bakhwehlela okwamagama engani abezwa kuhle emzimbeni wabo betshiselwa njalo basheshe bayebona bedinga uncedo.
Okwamanje ubona ngazani kuhamba njani nxa sikhangele i-COVID-19?
Ikhona lokhu imemetheka ebantwini. Le yinto okuthiwa yi-global pandemic ayiphongusuka ebantwini ngoba ikhekheleza abantu, iyangena ebantwini ukuze isikhathi eside ibulala abantu, kumbe abantu abanye bazuze i-vaccine, kumbe abantu labana baze basile loo mkhuhlane sugule sibantu sibaningi kakhulu. Lokhu sakuqalisa awukangeni kangako ebantwini. Xa sukhona abantu bazawubona ngoba umkhuhlane lo uyabulala njengoba satsho kakudala. Okwakathesi abantu babona ingani ithule kodwa hayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Abantu sebelandela yini khonokho bacebisa khona?
Lokhu kukhanya ukuthi hayi bayenza ovikorona befuqelana besenzani bephefumulelana khonapha nxa bemelele izinto ukuthenga kumbe bethatha izimali lezi ezivela emazweni kumbe besiya emabhenki. Abalaleli abantu angazi ukuthi bazabona ngani.
USikhwisa Mfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo empilo hospital. Sixoxelaye ekobulawayo. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamathumi amathathu 27 million asebehlolwe batholakala belo COVID-19. Sokubhubhe phose abayizigidi 880,482. Ibutho leZimbabwe libambisana lamapolisa sebebulele abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa izolo enkambeni yeChicken Inn Police Base eChivu. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi abantu laba badutshulwe kulandela ukudingwa kwabo ngabezomthetho okwamahola phose alithumi lasikhombisa. UNyati uthi akwaziwa ukuthi abantu laba ngobani. Uthi bayitholile imibhobho yemihlobo yama AK-47 ebithathelwe uLawrence Mupanganyama loPeter Zirebo abadutshulwe basenkambeni le yeChicken Inn Police Base. UMupanganyama loZirebo bakubuthwele 21st Reserve Force esiqhintini seMount Darwin. UZirebo ubiwa elimele kakhulu njalo usesibhedlela. UNyathi uxoxa ngalolu daba.
Amaphosta athanda kwazihlawuzile ukuthi ye amapolisa kathesi asethela abantu laba ama-suspect.
Ye, singathi-ke kuhambe njani kona ngale eChicken Inn Base?
Sisakhangela Dube ukuthi kuhambe njani. Impiko esilayo itshengisa ukuthi kulaba amandoda angu-2 amandoda lawa bafike e-police post umnyango khona wacela ukukhuluma lomsotsha baya phandle bephenduka kwase wafika omunye futhi indoda leyi yase yadubula umsotsha wase wafa yachaya njalo omunye bathathi umbhobho base babaleka. So sicela uZulu ukuthi bangafaki imiko ingasiyo ku-social media.
USenior Assistant Commissioner Paul Nyati isikhulumeli samapolisa sixoxelaye eseHarare. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelelwe ukuthi zizafika kwele Zimbabwe kunsukwana ezilandelayo. Abanye bathi ukuxokozela elizweni lokudutshulwa kwamasotsha kungabe kubangelwa nguhulumende ofuna ukuvezela izithunywa lezi ubufakazi bokuthi abaphikisayo bafuna ukuhluthuna umbuso. Kodwa abakubandla leZANU-PF bayakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Washington Jamela okubandla leZAPU. UGawule usukula lingxoxo.
Ukubuya kwethula leli lithunywa ngumongameli weSouth Africa eZimbabwe kuza nesikhathi esinjengo ukuthi kathesi nxa sikhangela ukuthi abantu laba ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe. Yibo bangatsho njalo betshele abanye ukuthi umumo weZimbabwe unjani. Ngibona ngani kuyinto eqondileyo kakhulu leyo. Kodwa laba abanye abasola abangani bazondile kakhulu abakhuluma nje okunye kwabo, hhayi abalindele kuqale leli qula leSouth Africa lifike lihlangane lawo amacele wonke lizibonele okuyikho kukhona kuground. Umumo yiwo khona. Angani ngemva kwalokho-ke sebengakhuluma kabantu. Ngibona ngani yiwo umumo okhona. Kodwa-ke okunye njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi thina sililizwe elizimeleyo. Sililizwe elizimeleyo njalo ilizwe elizibusayo njenge-South Africa la ezimele layo yodwa ngale. Asitshelwa yi-South Africa okokwenza kodwa siyamukela njalo ukuncediswa yi-South Africa lapho kungabe sidinga khona usizo. Kodwa isikuthi sonke isikhathi lokathi nxa kungaba lolulutho olukhona phakathi kwelizwe esokuthi hayi South Africa izangenela, i-South Africa izangenela. Hhayi thina amaZimbabweni imithi esimele sihlale phansi silungise udubo lwethu esilalo njengamaZimbabweni. I-Pollard ikhona bona ngani yi-platform enhle yama-political parties. Even nama-church wonke bavunyelwe bahlala phansi kukhulunywe kulungiswe udubo esingabe silalo njengamaZimbabweni.
Ye.
Udubo lweZimbabwe lulungiswa eZimbabweni.
Ye, siyakuzwa baba Gawule baba khonapho. Baba Jamela uyamuzwa uyakhuluma umuntu omdala uhambele lusithi
yeah kuyadanisa kodwa ngiyamzwisisa njalo ngisazi ukuthi akakhululekanga umnumzane uGawule ukuthi akhulume iqiniso. Iqiniso uyalazi kuhle kakuhle kakhulu. So ukuthi athi iZimbabwe lizwe lizimele lodwa ya kuliqiniso kodwa-ke selehlulekile iZimbabwe ihulumende yeZimbabwe siyahlulekile ngingasakhulumi ilizwe liright ilizwe ngabantu kodwa obusayo nguhulumende uhulumende sehlulekile abantu bagcwele eSouth Africa kule impact kwi-economy yeSouth Africa so kufanele South Africa ingenele ngoba ukungahlaliseki kwabantu eZimbabwe bangena kwamakhelwana. So uma sebengena kwamakhelwana kumnikeza igunya kumakhelwana ukuthi akhulume ngoba sebesidla kuye phela. Badla kuye. So into ayikhuluma le ukuthi eZimbabwe yilizwe elizimele lodwa akusebenzi lokho. Hayi so into esebenzayo nayo uyakwazi ukuhle nje ukuthi ukhuluma nje uzama usemsebenzini nje uzama ukuphusha ilokhuza inkulumo zezana. Kodwa ke okusalayo sebehlulekile ilizwe libehlule ukulibusa. Abafuni ukuvuma kodwa ilizwe libehlule.
Baba kaone ukuthi hayi sokwehlulekini lapha. Into ziyatshelela.
Hayi umbono wakhe lo kids kuyavunyelwa njengomuntu la njengezizaba zeZimbabwe njengoba ilizwe la elingelakhe ebe lombono onjengawo nalo awujoy ukuthi abantu sebehlulekile. Kulalapho kulocele la alisekelayo. Kodwa sesikhuluma iqiniso kulokwehlulekiswa okukhona esikwenzelwa ngabantu bona abanye abafuna ukuthi izinto zihlale zinzima kuphela khona bazathola intshukuthi. Akhangele ukuthi kusenzakalani insuku ezedlulileyo. Bona abantu ade beganga bekhweza izinto befuna ukuthi uhulumende abantu bavukele uhulumende. Ayisiwo ukuthi uhulumende seyehlulekile, uhulumende kayehlulekanga. Uhulumende kulezi gangi nje kuphela ezifuna ukwehlulekisa uhulumende ezingaphandle, ezinye lazo ezingaphakathi komhlangano wethu wezanupiyefu. Ezikhona ezisebenza lezizitha ezifunda izinto zibe zimbi kakhulu ukuze khonokho kubathole kusasa bavuke besembusweni. Kodwa-ke nakunjalo South Africa iyakunanzelela khonokho njalo i-South Africa izaqondisa izinto ngokuthi ikhiphe izinto njengoba zinjalo. Loko ukuthi abantu sebeyihlulekile sokutheni hhayi kayisihlipho esingakhuluma ngako kathesi lokho ngoba wonke umuntu lomlando elizwe la yikho abanye abantu bethengisa ilizwe labo bekucela ama-sanctions ukuthi abe khona ukuze into isale zomile. Elizweni ziwomela umuntu nje osestridini, umuntu ohluphekayo. Ngokunjalo kathesi isikhathi sokuthi abantu befake abakhanda ndawonye balungisise ungabe kushupha phakathi kwelizwe layo.
Baba Jamela?
Ngiyajabula ukuthi umnumzane uGawule uthi silelungelo ukukhuluma. Into kuhle kuvela kuye kodwa-ke uhulumende wakhe akanikeza abantu ilungelo lokukhuluma. Akabanikeze osikhuluma ubukhuluma ngabo Hopewell nabanye bonke baphuma emajele bakhulumile akulanto abayenzileyo bakhulumile kodwa sebevele emajele. So ukuthi athi sizahlala phansi sikhulume sodwa sesehlulekile kusukela ngo-1980.
Lapha sizwe umnumzana Washington Jamela okubandla lezaphu lo mnumzana Billy Gawule okubandla lezanup.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahluduna umbuso kwelemali bakhulumisana loZulu lehlanganiso ezizimeleyo ngokumele kwenziwe kulandela ukususwa esikhundleni kukamongameli Ibrahim Boubacar Keita ngamasotsha ebambisana nehlanganiso yeJune 5 Movement lezinye. Inhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kumele kubiselwe umbuso kaZulu kungakapheli umnyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngelifa. Kambe labo abangathathanga benzani ngodaba lolu? Silonkosazana Victor Matutu wezim imbokodo lo mnumzana Mqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Uma kungela wili emfoka Mvelase umntwana onguye omdala ekhaya la ongumfana nguyoba indlalifa.
So ke asithi ke unkosazana wamathuthu khona enje mala simuzwe. So wena ubona njani konoko njengoba awendanga kodwa ngaba lamantombazana kube labafana kumenjani konabo xa sokubuyile ungenzani ngoba phela usihlalela wethu.
Hayi kutsho ukuthi mazokusiya mina njengoba lapho ba kumagonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lo mama labantwana bona kungcono ukuthi mangisabe ilifa lami ngilahle ngokulinganayo ebantwaneni bami ngilabo kulokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa ngoba umfana udlilifa mhlawumbe ilifa likababa kubekela lapho ukuthi naye indlalifa kababa le kodwa mase ngimama ngingekwanje angiboni ukuthi ngayitshela ilifa ngithi nishiyele indlalifa yami ngumfana kule kube nginabantwana abanye abangamantombazane. Ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakufunela ukuthi umuntu ayibhale iwili ngoba ma ngingahamba manje emhlabeni ngingelayi iwili kuzangena le nto eshiwo ngubaba uMagonya ukuthi abantu bazovela bathi hayi ngoba uMathuthu uhambile emhlabeni kunabantwana bakhe abangaka akathiyanga wili hayi umnotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyikuthi ngumntwana oyendli ongumfana omdala ma uthi angiyibhalanga iwili yikho ngithi kungcono ukuthi siyabhala amafa sizama ukuthi masisaba sabela abantwana ngokulinganayo.
Ye Magonya uncedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ubobi lobo.
Uyabona into okhulu ngumama ibuhlungu kakhulu ukufuka Mvelase ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni ngaphandle nxa kuyukuthi engumfelwakazi naye umfelwakazi oseswele umuntu ongaba ngumfowabo womkakhe ongamngena kodwa ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sokamele ukuthi sidinga amaqhinga ukuthi singaphila njani ngezehlakalo ezifana lezokuthi umuntu ongumama ayetshona ethetshona eliqembu elizimeleyo ezela abantwana ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani. Angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama. Uma ebantwaneni bakho bunabo bazeleyo ekhona umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yindlalifa yakho lo. Kodwa-ke ngaphezu kwakho konke Mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobudlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa ukuthi umuntu yindlalifa. Akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi.
Ngiyakubona ukuthi nabo abantwana bami bangu-5 njengoba betsho angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hayi angeke aze asale egcina laba abanye. Kodwa futhi ma sikubheka kahle yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu lithiye ebhale wili wathatha imnotho wakhe wabeka ezandleni zesigcino kumbe ezandleni zomunye phakathi lapho kusuka khona futhi izimpi abantwana sebesilwa bebangalokho lo mdala uzathi mina ngimdala.
Hayi ke udaba lethu luma lapha walamhlanje besixoxa lo nkosazana Victor Mathuthu wezimi imbokodo lo mnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo. Kuko isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthokazi omuhle Zimbabwe muhle. Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Mthabisi Onias Ndlovu umsakazo weOnVTV. Sixoxa ngohlelo lwabo lwePink and Purple oluthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa abantu besifazana elizweni. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunenge mayelana ngomsakazo weOnVTV.
Sawubona Mike, siyabonga ukusamukela ehlelweni lakho lolu. Ngamafeatures esingathi iOnVTV inkampani esakhulayo ebumba inhlelo lemidlalo kamabona kude esingathi thina ngama talk shows lama drama. Sesike saba lemidlalo esidlale ku ZBC njalo yazodlala la ku internet. Siphinda njalo sisebenze lama company angathi asekhulile lapho sibancedisa khona ngama services e media esingathi thina i media consultancies. Sile nhlelo esifana labo Pink and Purple esiyedlala ku National TV njalo khathesi isidlala la ku internet via YouTube.
Siyabona ukuthi lisanda ukwethulela uZulu iseason 2 yohlelo lwe Pink and Purple oluxoxisana ngendaba ezimayelana lokuthuthukisa abantu abesifazana. Ukuqhakathekile okungakanani yini njengomsakazo uba lohlelo olukhangela indaba ezimayelana lokuthuthukisa abesifazana.
Kuqhakathekile kakhulu kithi ukuthi sibe lenhlelo kubomabona kude kanye le la ku radio ezikhangela ukuthuthukiswa kwabantu besifazana. Esikhathini esiningi singananzela ku radio la kumabona kude ku TV lapha. Sithola ukuthi bekule low participation yabantu abangomama, sisiba labantu abaningi abesilisa betholakala be interviewa kuma radio la kuma television lapha, kodwa singaboni kakhulu abantu besifazana. Nganazelela njalo ukuthi ekusebenzeni kwami okweminyaka engabidlula 5 le organization ekhangela omama ku politics, sanazelela ukuthi abaningi omama bayakhala ngokuthi abala ama space or izindawo ku radio la ku TV lapha abangenelisa ukuthi bekhuluma imibono yabo njalo bezwakale labo njengabantu abangomama abale imicabango ethu ejeniyo. So sabona kuqhakathekile kakhulu ukuthi senze uhlelo lo liphinge emphepu ukuthi lukhangele kakhulu abantu abangomama ukubathuthukisa lokuba kanjalo indawo yokuthi bekhulume imbono yabo lathi sizwe imbono yabo ejiniyo.
Kulabantu abasakhulayo abaningi abesifazana abayenza umsebenzi omuhle kakhulu abaphumelelayo emphakathini abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo. Nxa befisa ukuxhumana lani kumele bayephi?
Ngiyavumelana lawe kakhulu lapho ukuthi kulabatsha abaningi abesifazana abenza imsebenzi emihle kakhulu. Laba balesifiso ukuthi baze ehlelweni lethu ku Pink and Purple bengasithola ku Facebook at OnVTV njalo bengasithola mhlawumbe la ku YouTube lapho sibeka khona inhlelo zethu under OnVTV. Abangabe befisa ukuxhumana lathi bengasithola ku email address ethi onv.net@gmail.com. i-email njalo ngiyaphinda, it's onv.net@gmail.com. bangaxhumana lathi nxa befisa ukuthi mhlawumbe siba invite uhlelo lwethu njalo sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuthi sibanikeze amathuba kuhlelo lethu.
Mthabisi Onias Ndlovu womsakazo we-OnVTV, siyabonga ngokungena kuhlelo Mthabisi. Mthakazo omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulukandaba, lapha emsakazweni we-Studio 7. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMaikove. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungadini lokusasa. Siya sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ngelizwi lethu liphela encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka isahluko sesithupha. Siqale kuyo indima yesithupha sekuma endimeni yesikhombisa. Inhloko yendaba ithi uJesu uphilisa ngesabatha. Kufundeka kanje, wathi ke ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. 7. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Zihlobo ezithandekileyo, lapha sihlangana le ndaba uJesu esiyangena esinagogeni lapha esiyafundisa khona abantu iindaba ezinhle zokuphilisa inyama lemiphefumulo yabo. Kuthiwa phakathi kwaleli xuku elalikhona lapho esinagogeni kwakulababhali labafarisi abathi nxa uJesu engena kabazange bakhangele ukusiza lo umuntu welisandla ekuthiwa sasishwabene. Bona bangena bekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani kulo muntu olesandla esishwabeneyo kwisabatha. Lizwisise kahle. kabazange bakhangele omunye wabo lo owayehlupheka elisandla esigogekileyo. Bona into abayikhangelayo yikuthi kambe uJesu uza kuthini ngomthetho kaMosi lo wawusithi abantu ngesabatha kabaphumule bangenzi lutho. Kuthiwa babeqaphelisa ukuthi uza kwenzani ukuze bambeke icala. Umuntu lo wayedinga uncedo lobana laye aphile impilo engcono efanana leyabanye abantu abelakho ukusebenzisa isandla sakhe esenza imisebenzi eqondene lokuziphilisa. Kabazange bake bakukhangele konke khona lokho. Bona asizwa ukuthi babegogeke ngaphi ngaphandle kokuthi mhlawumbe babegogeke engqondweni. Bona abakukhangelayo yikuthi uJesu uza kwenzani ngesabatha. Babekhangele ukuthi bambeke icala angenza into ezasiza lesi sidalwa sikaNkulunkulu esasihluphekile, esasidinga uncedo, sisiza esinagogeni empelini ukuthi laso mhlawumbe engxenye singadobha uncane njengoba wayegogekile. Engxenye ngumuntu owayephila ngokucela ukuza kwakhe esinagogeni. Wayesenzela ukuthi mhlawumbe laba abanezandla ezimbili laba ababhali labafarisi okwakuyizikhulu phakathi komphakathi bangamsiza. Kodwa laba abantu kabazange bakucabange bona ababhali labafarisi, bathi bona bakhangelele ukuthi uJesu uza kwenza nesabatha. Ababhali labafarisi phakathi kwethu abakhangele belalela amazwi abanye abantu endaweni yokuthi bakhangele ukuthi bona bangadlala ndima bani ekusizeni abanye abantu, into abayaziyo ukusola lokunameka abantu amacala. Bakhona abantu sengisho kuleli lizwe lakithi asebesesaba ukuthi bakhulume indaba ezizasiza abanye abantu ngoba bakhona abaqaphele ukubona ukuthi labo okumele basize abantu baza kuthini. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, naka abantu ohlezi labo bazwele usizi.
Akuyiphethe mfundisi,
sikhulekeni. Nkulunkulu sinike inhliziyo lozwelo lokuzwisisa yokunceda labo abehluleka phakathi kwethu, singanaki okuningi. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezomculo namhla silogugu moyo.
Salbonan salbonan emakhaya, igama ngugugu imoyo owaseluveve koBulawayo. Ugugu uqala ucula esemncane esebenzise eMtshabezi High School apho ebengicula khona lo Thembani Dube, and then ukusuka kwabe Mtshabezi ngacula le brothers zam nosister wam besiyigroup ebelithwalo naye Ablaze, and then ngasuka njalo ngaya eHarare apho ebengicula khona labaculi baseHarare abafana nabo Fungisayi, oElias Msako, okuzinya kutshika, oBethani nabo Messi. Ngaqala ke kwenze yami album eyawuqala ibithwa yona Nero Parashe, ngayenzela ividiyo, and then yesibili ibithwa yona Eloy Eloy, and then kwazothi ngo-2013 ngenza i-album ebithwa Unati engasazange ngikwazi kuyimaketha kakuhle ngoba bengisensiza apha eCape Town away I'm best okwamanje. Apha eCape Town ngirelease i-single zami ezimbili, eyaqala yona ithwayo On My Knees, ele video eku YouTube. Ungahamba ku YouTube yedinga ugugu imoyo, usubscribe, like, comment, uzoyifumana pa i-video. And then bese kusithi i-audio yona ayikabi online kodwa izoba khona ezilandelayo. Ingoma ethiwa Ngiyabonga Those are the singles that I have for now. Up in Cape Town, I'm singing with abaculi base Malawi, Congo, South Africans, yeah, baninzi Nigerians. Just trying ukuthi ngifunde okuningi ukucela labantu abathile. And God has been faithful with Jenny Yami. I'm a worship leader as well. Ship Gate Citadel Church. Yeah. So I thank God for everything. And ngendlela angiqhube ngayo kwaze kwala. Thank you so much for your support, balaleli. Yalanli sekela, yalanli subscribe, yalanli commenta. Ogwa manje, ukuku uti papai, and God bless you.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje uthi sikhangele ebesilazo. Lamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Sibugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalisayo ngo-Kip Stube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.